Vakangirai vari kuti Professor Nqube vakapinda mumeeting yemaprinciples nezuro. Vakapinda mumeeting yemaprinciples panga pakutaurwa nyaya yeconstitution. Nyaya yeconstitution ndiyo iri kunzi iyo inoda maleaders of political parties. And vanwe vakarecognizwa neSADC as the leader of political party and vanofanirwa kuve vari ivo vanopinda kana tichinge takutaura nyaya dzekuti nyika ifambe iende kupi. Zvikuru kuri kunyaya dzebumbiro remutemo. Zvakaitika sekutaura kwavatsvangirai ndezvekuti pavakatanga kusangana vakatanga kutaura nyaya dzegovernment, business regovernment. Ndopavakatanga vaina Professor Mutambara, kunga vaina Mugabe, ndopavapedza government business. Pavakanga vakuenda kubasa reconstitution, vatsvangirai vakabva vati kwete hatingarambe tichienderera mberi kana Professor Mumwe vasipo. Vatsvangirai vakaenda kunodana vanwe kuti chiuyai taakutaura nyaya dzeconstitution. Vanwe vapinda mumusangano havana kukomburena. Havana kupopota, vakatanga kutaura nyaya, vachiso input yavo, vachiso zvavanofunga kuti zvingaitwa sei. Ndokubva musangano wapera. Toda kutizivisa vazhinji veZimbabwe kuti vatsvangirai, vanoshushikana zvikuru nekubatwa kuri kuitwa Professor Nqube negakava ravainaro pamusana pemumwe wavo waimboshanda naye anonzi Arthur Mutambara. Vatsvangirai vanoshushikana zvikuru nekushupika kuri kuita Professor Nqube nekubatwa kwavari kuitwa kuti vasaitwe principal. Sekutaurwa kwazvakaitwa nevakuru vakuru venyika dzekutamiri kuafrica. Asi hapana zvavanokwanisa kuita nekuti kana vatsvangirai vachienda kumusangano iyi munhu anotodaniwawo kunzi nhasi tine musangano haamugabe.
Ko iwo watsvangirai kuti wasikatenderaniwo wasikawirirani nezvinoita vamugabe panyaya yavanqube sei wasikabudi mumusangano imomomo in protest?
Vatsvangirai havawirirani navamugabe panyaya yauri kutaura. Vatsvangirai vakataura vechibva kumaputo kuti zvataurwa neSADC ndizvo zvatinoda, zvataurwa nyika dzekuti hamhembe kuafrica ndizvo zvatinowirira nazvo. Asika pane nyaya iripo yekuti musha uyu une madzibaba maita. Saka vamuti vamuri kuti baba ndiyani taakuno kumushaka izvinezvi. Pane basa rehurumende uyo achiri deputy prime minister. Pane basa rekumusha kwavo mumusha mavo uyo ari kuti ndini baba vemumusha muno. Saka vatsvangirai vaita se and vatsvangirai vari kushushikana kudai nyaya yanga yapera nokukurumidza. Nyika yedu yaifamba zvakanaka tisingaswere tichitatsurana netunhu tudiki tudiki twakadai. But pari zvino vatsvangirai vanonzwira vanwe tsitsi zvikuru kuti havasi kubatwa zvakanaka. Asi havangaregeri kuita basa ravo rehuprime minister. Havangaramwire mumira kumakudo osiya mugaba achiita zvinhu zvake ega uko.